tiri kukumbira takamirira bato reNDC pamwe chete nemukomana anoita kuzomavura asati apa voters road. Isu zvatiri kukumbira dare ndezvekuti ivo veZEC vachikwanisa kuwana mabiometric registration chip as a independent constitutional body. Isu tiri kuti ZEC iripo nekuda kwebumburo remutemo, haizi statutory body, haizi pamabodies anonzi iwo anofanirwa kushanda nestate procurement board. Saka ZEC pavanotaura kuti ya state procurement board inenge ichitungamira kutengwa kwemabiometric voter kits, isiri kuti hazvizi pamutemo izvozvo, nekuti ZEC haizi pane mamwe mabodies anofanira kuenda kustate procurement board, nekuti haimo procurement act.
Saka ivo vamuri kumirira vari kuda kuti michina iyoyi itengwe nani?
Vari kuda kuti michina iyi itengwe kubva pamazita matatu anga awiriranwa. Pane urongwa hwanga hwapo kudhara hwekuti pane vanhu vatatu vanga vanzi pachazosarudzwa anenge ari provider wemakits acho. Isu tiri kuda kuti veZEC vava vachienderera mberi neurongwa ihwohwo, vakwanise kusarudza kubva kune vatatu ivavo, kwete kuti timbi zvaakutangidzwa, uye kuti veState Procurement Board ndivo vakuona kuti ndiana anosarudzwa. Taakuda kuti zvienderere mberi and iyo ZEC ichishandisa masimba yose, bodi inofanira iri independent kuti iyo ichikwanisa kusarudza nokodzera pane utatu ihwohwo.
Munotarisira kuti nyaya iyo inonzwika riini zvamuri kuti chimbi chimbi?
Ndizoti mazuva mashomanana anotera, nekuti isusu takaendesa kudare nezuro kumazuva rovira. Saka tinotarisira kuti mangwana kana kuti musemvuro tinenge tichiudzwa kuti nyacho inenge yakutunzwikwa atini, zvekuti ndine vimbiso yekuti vhiki rinotera rinenge risati rapera tisati taudzwa zuva rekuti inzwike muvhiki rinotera iroro.
Tarisiro yenyu panyaya iyoyi ndeyekuti here dare rinokwanisa kuti ZEC imiswe urongwa ihwohwo?
Ndizoti kuti urongwa ngahuende mberi, nekuti isati isi kumisa hurumende mumasimba ayo kuti ndivo vanounza mari yacho yekuti zvitengwe. Isusu nyaya iri kungoti ZEC mukusarudza vanokodzera yakufanira kuenderera mberi nezvakabva kuNDP, ende haisi kufanira kutaura zvavakataura kumapepanhau zvekuti State Procurement Board ndo inenge yane utungamiri. Ivo seZEC unofanira vari independent, ndo zviri mubumbiro remutemo. Saka havafaniri vachiudzwa kana nani zvake kuti vanofanira kuva vachishanda mashandiro avo kunze chete kwematare. Saka kana pato nestate procurement board tinoona sekuti independence yavo haisisipo. Saka ivo seZEC ndo vanofanira kuenderera mberi nesarudzo vachishandisa mari nyangwe chiri kuhurumende.